Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechitatu mbudzi 29 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Pastor Ivan Mawarire vanowanikwa vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende yaiva yava Mugabe gore rapera. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanofanirwa kutenda mauto akaita kuti vave panyanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro reHigh Court nhasi ratura mutongo wekuti mufundisi Ivan Mawarire avo vanga vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havana mhosva yavakapara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro muzvare Priscilla Chigumba vatura mutongo wekuti vaMawarire havana mhosva yavakapara nokudaro vaive munhu akasununguka. Muzvare Chigumba vati hapana humbo hwakajeka hwakasvitswa kudare nemagweta ehurumende pamwe nevafakazi panyaya iyi hunoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira vanhu kuti vabvise hurumende yavaMugabe pachigaro, vachiti mavhidhiyo ose akaratidzwa dare anoratidza kuti vaMawarire vakakurudzira veruzhinji kuratidzira murunyararo, vachiti izvi zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo yenyika. Mutongi atiwo hapana humbo hunoratidza kuti vanhu vakaita zvemhirizhonga pakuratidzirwa kwakaitwa kwemazuva maviri gore rapera kwaidaidzwa kuti shutdown Zimbabwe vakanga vakurudzirwa navaMawarire kuti vaite mhirizhonga iyi. Gweta ravaMawarire vaHarrison Nkomo vanoti vafara nemutongo waturwa nedare.
Ivan Mawarire awanikwa asina mhosva naizvozvo akururwa nedare. Aiwa, tinongofara kuti dare rava ratarisa rikaona kodzero dzake rikabva radziongorora rikaona kuti aiwa hapana zvaanga akakanganisa panyaya yemutemo. Saka naizvozvo aiwa, tinozvitambira.
VaMawarire vanoti havaifanira kunge vakatombomiswa mudare kubva pekutanga.
Zvaitika nhasi zvino zvandagashira nemufaro kuti dare redzimhosva rawanikidza ndiri munhu asina kupara mhosva ndandichinzi yandandichipomerwa nayo. Asi chimwe chandirwadza ndechekuti izvo hataifanirwa kunge takapinzwa mumajera takapinzwa. Hataifanirwa kunge takasungwa zvekare nekuti hakuna mhosva dzatakapara. Tiri vanhu vanga vakamira nebumbiro remutemo, tiri vanhu vanga vachida kuvaka nyika yavo. Saka zvaitika kwatiri hazvifaniri kunge zvakaitika uye zvahazvifaniri kuitika zvekare tichibva pano. Ndinoda kuti izvo kune vana vese veZimbabwe, kubva nhasi hamuchatyi, kubva nhasi haticharegi kusumuka tichisimudza manzwi tichitaura kuti Zimbabwe yatinoda iZimbabwe yakadii. Asi Zimbabwe inosungirwa kutaurira chokwadi hatidi kuiona. Uyezve kune mutungamiriri wedu mutsva wataanaye munyika medu vaMunangagwa, tinoti kwamuri Ishe Baba, imimi mutungamiriri wenyika, chionaiwo kuti vana havachambunyikidzwe munyika ino. Mava mutungamiriri, imimi remekedzai vanhu kuti vanhu vakuremekedzeiwo. Ndinotenda.
VaMawarire vakasungwa gore rapera mushure mekuratidzira kwakatambirwa nevanhu vakawanda kusanganisira chikwata chetajamuka. Zvichakadai, dare repamusoro rakatarisirwa kutura mutongo nhasi wokuti maaliens obvumirwa kunyoresa kuvhota here musarudzo dzegore rinouya kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo vaEmerson Munangagwa vaikodzera kuva mutungamiri webato ravo reZANPF pamwe nemuhurumende nekuda kwehukuru hwavo, mukana uyu wakanga wapedzwa apo vakadzingwa mubato. Nyanzvi idzi dzinotiwo vaMunangagwa vanofanira kutenda zvakaitwa nemauto. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Paka tzingwa wa Mnangagwa, vamo waka onasekuti wa Mnangagwa, waka ngeba parara mnyayadze shumatonge rwenyika, jichitewe la kutzingwa muurumende, wa Mnangagwa waka mbono potera ku South Africa, asivaka nyura tzamba wachiti waisu zoka mnyika, muka timengu wafupi kuzotonga, vanongoro wa shumatonge rwenyika, zakari wachizisaba chikoro che Solus University, vati nashi mzamindo wanoti, izhindura lizakuti, pange pagara paine urongwa hwekuti vamunangagwa vatore chigaro chemutungamiri wenyika vatukiita kwemauto kunoratidza kuti vanga vakaronga nechakare uye change chasara inguva chete.
Ini ndona sokuti zvinhu zvazvakarongwa kare zvazvakangomirira nguva nokuti mauto mukudza kwatinoita tinonzwa kuti vakaisa condition yekuti vanoda munangagwa chete kuti vange vari pachigara kwete umwe munhu zvinotadza kuti chinhu changa chakatorongwa kare kuburitsa nechisimba chakangoita. Saka mutungamiri wenyika vamugadi vanga vasisina chimwe chavanga vachakwanisa kuita except kungoregedza simba richienda kumauto.
Vanoongorora zvimatongerwe nyika vakazvimirira vavivid kwede vaudza Studio 7 kuti hazvina kuvashamisa kuti mauto akatsigira vamunangagwa pakurwisana kwaitika mubato rezano PF. Vati chikwata cheG40 change chisina vanhu vakaenda kuhondo vange vari pamusoro, nekudaro mauto akaita zvaakataura kare kuti asi kuzotsigira munhu asina kuenda kuhondo kuti atonge Zimbabwe.
Zvatinoona pa operation yakaitwa inonzi Operation Soul Legacy yakaitwa nemauto, zvatinoona nekunzwa zvaitaurwa nemahoveteran vana vamutsvangwa ndezvekuti ivo vachiri kuendera mberi nezvakataurwa navazina vacho muna 2002 zvekuti havadi umwe munhu anotungamira Zimbabwe kunze kwevanhu vakabva kuhondo yerusununguko, hondo yeliberation struggle.
Vagwede vanoti mauto haana kufara nekudzingwa kwavamunangagwa uye zvange zvaipachena kuti amai Grace Mugabe kana mumwe wavo muchikwata cheG40 ndiye aizotungamira nyika sezvo vamugabe vakwegura. Vati izvi ndizvo zvakazoita kuti mauto atange Operation Restore Legacy apo akasunga nhengo dzechikwata cheG40 pamwe nekubvisa vamugabe pachigaro. Ukuwo bato rakabva radzora vamunangagwa ndokuvadoma semutungamiriri waro pamwe nemutungamiriri wenyika. Asi vagwede navamuzamindo vanoti kunyange hazvo veruzhinji vari kufara nekuenda kwavamugabe, vanofanira kuziva kuti mauto anogona kutadza kutambira zvinenge zvabuda musarudzo kana pakakunda munhu asina kurwa hondo sekutaura kwavo. Vagwede vanoti zvakakosha kuti vatungamiriri venyika vabviswe nesarudzo.
Asa haisiriyo demokrasi, harisiro jekerere rakanyorwa mubumbiro remutemo, harisiro jekerere riri kuitika kune dzimwe nyika. Hazvisizvo tingati utongi hwechizvino zvino, utongi hwamakare kare hwekuti vanhu vashoma-shoma ndivo vanotsanangura kuti nyika inofanira kufamba sei.
Muna 2008 bato reMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai rakakunda musarudzo dzeparamende nemutungamiri wenyika, asi mauto akaramba kuti vamugabe vave pachikaro. Izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa. Vakawanda vanoti vanotyira kuti mauto achapindira zvakare musarudzo kana vamunangagwa nebato ravo vakakundwa gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vatereri, tiri kukukokai kuhurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 PM kusvika na 6:30 PM. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mubva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti simba remari radzikira zvikuru pamukoto zvichitevera kugadzwa kwehurumende itsva sondo rapera. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesa mari pamukoto vanoti bhizinisi rekutengesa mari harisi kufamba zvakanaka kubvira pakagadzwa vamunangagwa semutungamiri wenyika. Mumwe wevechidiki Tsvaimo Kasongo uyo anotengesa mari pamukoto pa 24 hour muchinhoi anoti akashamiswa kuti hapana munhu akatenga mari nemusi wemugovera mushure mekunge vamunangagwa vagadzwa nechishanu.
Kira pazuva nembotengesera vanhu kana 10 mari. The next day, Japan Muana is Tangama. Meaning, the demand you to marry your head to a low.
Mumano Tenga Samari, Panjubo E, Vakili and Mamvura, one of the business Rekutenga Samari, Razika Shakanyanya, Nebutivan, Varekuchkaku, Zamari Zao, Sejo, Pasinamun, Arakuziva, Kutinia, Mari, Yakamira, Sei Munika.
Apa bana zirisi chayo ikini chumbatika chukuti chayo zizi chayo. But nyayiri kwa ndekuti wanu arkuchi. You never know kwa tukenda say green light or red light. Because sometimes kuna wana uzungumuka kwa mbozi. Bonda alichashana. And saka wanu arkuchi. Mko pani kachete kukita wanu wanu wanu. Chika kukunyura mati.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kukanganisika kwemisika inotengesa mari zviri pamutemo nezvisiri pamutemo zvakakanganisika nekuda kwekugadzwa kwemutungamiri mutsva munyika. Vakanyenze vanoti kutaura kwakasimba kwakaitwa navamunangagwa maererano nevanhu vane mari kunze kwenyika kana kuti externalization pamwe nekusungwa kwevaimbo vegurukota rezvemari vaIgnatius Chombo zvakakonzeresa kusashanda zvakanaka kwemisika yemari.
Kana pakauya hurumende sezvapaitika iko zvino, pashanduka hurumende, pauya hurumende iri kuti tinoda kugadzirisa zvinhu. Asi kuti tigadzirise zvinhu izvi, hatisoda kuti misika yakadai irambe iripo. Tinoda kuti vanhu vari kuita zvemisika iri kunze kwemisika chaiyo chaiyo vagadzirise zvavanga vachiita. Tinoda kuti vanhu vane mari dziri kunze kwenyika, vakatengesa mari dziri kunze kwenyika, hadzidzoserwe munyika. Takutaura kwakasimba ikoko kunoita kuti misika imbomire ikahadzike. Imbode kuona kuti zvinhu zviri kunyatsoenda kupi, zviri kufamba sei. Vanhu vari kureva zvavari kutaura here kana kuti vari kutaura varungotaurawo.
Patabvunza kuti kusagadzikana kwemari kungatore nguva yakadii, Dr. Kanyenze vanoti vanhu vachatarisa kuona kuti vamunangagwa vari kurevesa here zvavari kutaura.
Vanhu vachasesa zvinofamba nokuti hurumende iripo yacho iri kutora zvinhano zvakadii. Sekuona kwamuri kuita iko zvinezvi, tiri kuona kuti vari kuisa mastatements one after the other. Vakataura zvavakataura painauguration zvakafarwa nemisika. Vataura zvakare kuti zvinhu gumi zvavaroda kuti vange vachitarisa. Saka misika uri kutoona kuti vanhu vanenge vari kutoramba vachingouya vachitaura zvinhu zvimwe chetezvo zvekusimbisa nyaya iyoyo kuti misika hanzwa pamisika hatichadi, hunhunzva tunzva pamisika hatichadi. Tadoda kuti nyika yedu idzokere pakare. Ite nyika inonyatsoshanda zvakati twasa twasa, kwete zvemaparalel market, zvemablack market.
Vamunangagwa vasati vagadzwa semutungamiri wenyika mutsva, madhora zana ekuAmerica aitengeswa nemabhondi notes zana nemakumi mashanu kana kupfuura. Asi nhasi mari iyi iri kutengwa nemabhondi notes zana nemakumi maviri chete. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makaterera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Nezuro ZANPF yakadzinga muparamende vaIgnatius Chombo, vaSevia Kasukuwere, Professor Jonathan Moyo, vaKudzi Chipanga, pamwe namuzvare Mandi Chimene, ichiti vanhu ava havasisiri nhengo dzebato iri. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira, nekudaro paramende ichaziisa mutungamiri wenyika pamwe neveZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri. Hatina kukwanisa kutaura navachina masa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende, iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachina masa muzano PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Tatsva vaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano vatakati ava nga vari kunyore tsamba inoenda kuna speaker vamwe ava nyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka stereka simozoti matigare motarisa kuona kuti ha tikaita musangano wokungodzinga vanhu hazvitibetseri toda kuti vanhu vawane
vamangwana vati kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa mubato hadzisi kuzodzingwa muparamende nekuti mutungamiri webato vaEmerson Mnangagwa vakati hapafaniri kuva nekutsiva nekudaro nyaya dzavanhu ava dzichaongororwa zvekare
saka somusangano uri kutarisirana neelection hatingangodzingi vanhu vese taitoraizongora tono kuti vakanga vakanyanyoshatira musangano ndivanani ivo ndovoenda vamwe wokungoteveravo vanogona kupuwa zvimwe zvitarafu zvinani pasi pokudzingwa musangano.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri uye kana dzikadzingwa kubato dzinobva dzarasikirwawo nezvigaro muparamende. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vapaul chimedza, vawalter muzembi, vasamuel ndenge, vashadrick mashaya mombe, anastasia ndlovu nasarama hoka. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanhu vakawanda munyika vanoti mutungamiri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanira kuzadzisa mashoko avo ekurwisa uori munyika kuburikidza nekuona kuti mari inonzi inosvika mabhiriyoni 15 emadhora iyo yakatsakatika kumangoda kwachiyadzwa yawanikwa. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevanhu vari kuda kuti nyaya iyi iburiswe pachena, amai Sungano Zvarebwanashe, vanoti hurumende yavamunangagwa inofanira kuferefeta zvose zvine huori pasi peutongi hwavamugabe, sezvo vamugabe pachavo vakakundikana kusungisa vanhu vakaita kuti mari yakawanda kudai itsakatike.
Nyaya ye15 billion takaiwa kuti yakanyangarika. Saka sevanhu takatarisira transparency and accountability pana vamunangagwa new president, totarisira kuti ndonyaya yavachatotanga nayo nga vachitoibata izvozvi kuratidza kuti mashoko avo ndeechokwadi. Hatidi munhu anongotaura asingaiti, ngavatange nenyaya iyeyo kana vachida kurwisa corruption uye vachida kuita accountability netransparency tigovavimba pautongi hwavo.
Vazi vaichaendera vanotiwo vamunangagwa vanofanira kutsinhira mashoko avo ekurwisa nekubvisa hori munyika nekutanga kuferefeta nyaya dzakaitika kare uye vaipara mhosva vachisungwa zvisina rusarura.
Tinzwa munangagwa vari wapinda pachinzvimbo iko zvino tatichikumbira kuti dei vamboongorora nyaya ye15 billion yakambotaugwa navamugabi vachiri pachinzvimbo. Bhozi vamugabi varipo hapana chavakaita, vakangoitaura nguri kune mari yakashaika 15 billion nepata hapana zvatakanaa zvazvaitika. Saka iwo sapurezidendi mutsva toda kuti tionewo kuti vane gwara kanaka here kuti vabvise corruption nekutanga vambotongora nyaya ye15 billion tizive kuti yakaenda kupi.
Asi vamwe vanoti zvinonetsa kuti vamunangagwa vaongorore nyaya iyi nekuti vari kupomerwawo mhosva yekuti ruoko rwavo rwuripowo panyaya iyi. Aya mashoko aya akambobudiswa neaiva mukuru wevechidiki muZANU-PF vakudzai Chipanga, avo vakati vakuru vemauto pamwe navamunangagwa ndivo vakatora mari iyi. VaChipanga vakatosungwa uye vari kumirira kutongwa vari mujeri. Asi vatimiti yadziva vekwari shure kumwenezi vanoti vamunangagwa vanofanira kuchenesa zita ravo nekuferefeta nyaya iyi vanhu voziva kuti mari iyi yakafamba sei.
Isu taingonzwa sokuti ivo varimo, saka pamwe chete nemauto, asi kana vasimo tinongoda kuti vazvichenese panyaya iyeyo. Ndo maonere edu panyaya ye15 billion.
Studio 7 haina kuanza kubata vamunangagwa kana mutauriri wemauto kuti vatipewo maonero avo panyaya iyi. Asi nhengo yekomiti yeparamende inoona nezvemigodhi munyika, muzvare Tabhita Kumalo, vanotiwo vamunangagwa vanofanira kuona kuti nyaya iyi yaferefetwa nechimbi chimbi vakapara mhosva vosungwa. Muzvare Kumalo vaudza Studio 7 parunhare kuti komiti yavo ichiri kunetseka nekuwana mhinduro kubva kubazi rezvemigodhi kuti mari iyi yakafamba sei kubva zvakataurwa navamugabe kuti haisi kuonekwa. Nokudaro vanoti vamunangagwa zvavakati vanoda kubvisa uori munyika ngavachitanga nekutsvaga kwakaenda mari iyi yemangoda. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vanoti vamunangagwa vanofanira kutsvaga kwakaenda mari iyi kuita kuti iwanikwe yobatsira kusimudzira nyika.
Ndinotenderana nepfungwa dziri kutaurwa nevanhu kuti vamunangagwa vanofanira kuti vatibatsire kutsvaka kuti 15 billion yakaenda kupi. Zimbabwe haifanira kuita nyika ikuti development yese inofanira kuti iwane rubatsiro runobva kumadona nekubva kune dzimwe nyika. Zimbabwe haifaniri kuva nyika inotambudzika kuraise revenue yekudevelopa nyika ine maminerals akaita semadiamonds ariko gold and the like. Saka vamunangagwa ndobasa ravo rekutanga, kwete kuenda kunotsvaka madona asi rekutsvaga kuti mari yakabiwa yakaenda kupi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari inonzi yakatsakatika iyi yakawanda zvikuru zvekuti inofambisa mabasa ose ehurumende kwemakore mana pachitariswa bhajeti rehurumende pagore rega rega. Nakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tereri, tinokukokai nemusi wechina kuchirongwa chatichange tichipakura nguva dzinoti 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 pachange paine hurukuro dziri kukokerwa neVOA dzichange dzichinzi gwarare kuenda naro mberi. Munogona kuteerera hurukuro idzi pamasaisai anoti iwo 9:09 a.m. 4930 1550 6080 kilohertz shortwave, nguva dza 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. nemusi wechina tichangezve tichiwanikwa paFacebook page redu reVOA Shona. Asi musakanganwa kuudza hama neshamwari kuti vauye ipo pano panhepfenyuro yenyu yeStudio 7 nemusi wechina nguva dzichiti 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. muchitiwana isu pa 909 a.m. 4930 1550 6080 kilohertz shortwave.
MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai yaburitsa gwaro rinoshora zvakadzama uhori huri kuitika munyika. Mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti vari kukurudzira hurumende itsva kuti igadzirise nyaya yeuhori kuitira kuti munhu wese ari munyika awanewo chekubata kubva kuzviwanikwa zvenyika.
Ndozvatakagara tichitaura isu MDC kuti pane nhubu dziri kuba mari, kana dzaba mari dzinobudisa munyika. Vamwe chero isiri yokuba asi vanonge vachishandisa dzimwe nzira dzavanoshandisa dzehukuruku dzechikiribidi vobudisa mari yobuda munyika. Zvozokonzera izvo kuti tishaye mari, tishaye foreign currency nezvimwe zvakadaro.
Munoona here zvichibudirira izvi zviri kutaurwa navamunangagwa? Takatarisa kuti izvo kuridziro yekuti mari dzimbodzoswa yakamboitwawo zvakare nagavhuna John Mangunja, tikaona pasina mari yakadzoka munyika.
Apa zvinoonetsa ndezvekuti vacho vakabudisa mari vanhu vakuru vanowanika varimo muhurumende, varimo mubato rezano ravero iri. Saka hazvingambotishamisi kuti chirokurudziro yaitwa, asi tichaona kuti panopera mumwedzi yacho mitatu hapana kana COVID rinenge radzoka munyika muno muZimbabwe. Asi tisingadedi kuva muchirungu vanotiwo kuva very pessimistic, asi tine tariro yekuti akuda pari zvino, kuda zvinhu ngatiti masamba, kuda masamba asiyana, tombovapa inonziwo muchirungu benefit of the doubt.
Vagutu, mugwaro renyu mataura nezvemangoda ekwachiyadzwa, uyezve vaimbova mutungamiri wenyika vaMugabe vakataurawo kuti izvo havasi kuziva kuti mari inosvika $15 billion yakafamba sei. Imi makatarisa nyaya iyoyi makamira papi?
Ndo saka uchiona ndanyora rei kuti pane mari yakataurwa $15 billion yakataurwa naMugabe vachiri panyanga, vachiri president. Isitotofunga kuti pamoda $15 billion iyoyi itori shoma, nonga mari yakabuda yakawandisa. Nekuti ukaona pakatanga kumainiwa atika kuti muchirungu maalluvial diamonds kuchiyadzwa nekumarange mudunhu dzemanikaland, hapana kana mari yatinoona yakapindawo munational treasury nomusoro. Ndo kana ndichirangarira zvakanaka, ndoona sokuti national treasury inoti pamari yose yamadiamonds kubva pakamainiwa madiamonds mari yakapinda mutreasury haitombopfuuri kana $250 million. Zvosishamisa kuti komami mazapatira emamari mabhiriyoni akaendepi.
Vagutu, tichitarisa hurumende yavamunangagwa tiri kuona kuti izvo ihurumende ichange ichishanda kwemwedzi ingade kuita misere toti vakundikana kugadzirisa nyaya imi. Bato renyu mimi rakunda musarudzo dzegore rinouya, munoibata sei nyaya yehori?
Nyaya yehori ndomukaona chirongwa randanyora, tatonyora isu kuti ndo imwe yatingangoti mafoundational values yebato redu reMDC. Isu takagara taramba uori kuti uori ipoison, muchetura ndo uno, muchetura unouraya ikonomi, muchetura unokonzera kutambura kwavana veZimbabwe. Nekuti ukaona isu kuti tiri vanhu vashoma pauwandu hwedu, hatisviki kana mamiriyoni anokwana 14 million. Asi ukaona ufumi hwatiinahwo, maminero hatiinahwo, tine madiamonds, tine gold, tine platinum, tine chrome, tine zvimwe zvakawanda wanda, asiwo zvona zvematambiriro atinoita vana Zimbabwe hazviri chinongwani tiwo pane in inverse relationship tine upfumi hwakawanda hwatakapuwa naIshe hwedenga asi upfumi uhwu hunongodyiwa nevashoma vazhinji vachidya nhoko dzezvironda saka ise bato reNDC tichada kuti upfumi hwenyika ngahudyiwe nevakawanda upfumi hwenyika ngahunge huchishandiswa for the benefit yavana veZimbabwe nekuti kuti hungowanikwa huri muhomwe yamashefu vana vashoma-shoma varivo vanoita vachidya vachitenga dzimba vachitenga dzindege maprivate jet nezvinhu zvakadaro kwete.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa naVamorgan Tsvangirai vaObed Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare.
Vatereri tiri kugukoka iku hurukuro dzichange dzichikokerwa neVOA. Hurukuro idzi dzichange dziri kunzi gwara rekuenda naro mberi. Hurukuro idzi dzichange dzichiitirwa paVOA muWashington DC musi wechina mbudzi 30, 2017. Dzichange dziri kunguva ya 4:30 p.m. kusvika na 6:30 p.m. Munokwanisa kupindawo muhurukuro idzi kana muri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, ibvai maenda paFacebook mobva maifarira kuti mupinde muhurukuro nemusi wechina dzichange dzichinzi gwara rekuenda naro mberi.
Paida moyo mumanzii uchiya kwamuri uchibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Pastor Ivan Mawarire vanowanikwa vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekuda kupidigura hurumende yaiva yava Mugabe gore rapera. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kutenda mauto akaita kuti vave panyanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muri sezvakare nhasi manheru na 7 p.m. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro masikati ano ndini wenyu Rachel Tondokusiyaimina tungamilinkomo.
Thank you.